Mabhanga mazhinji anga asina mari nhasi uye mashoma anga ane mari anga achipa vanhu mari iri pakati pemadhora makumi maviri kusvika pamakumi mashanu chete. Vakawanda vanoti mari iri kupiwa nemabhengi iyi ishoma kuti vakwanise kugadzirira kushanya kunzvimbo dzakasiyana siyana pazororo reEaster. Vazianai Mukumbe vanoti zvirongwa zvavo zvekushanya zvapinzwa mudondo nenyaya yekushayikwa kwemari kumabhanga avo.
Sibizeti yanga ichipa vanhu $20 makuseni, but yangopa vanhu vashomashoma asi vakawanda ruzhinji rwachavo mari. Asi kuona kwangu ndichaona kuti holidhay ichatiomera, nekuti vazhinji ichida kuti tifambe nzinzo dzekuenda kumamisha tichiitawo zvikaranga zvedu vamwe vachiendawo kumachechi iko, zvokuti kumamisha hakuna kwatinokwanisa kuwana patinoswaipa kana maiko keshi, nekuti inzvimbo dzimwewo remote. Then kumabhaziwo pazvifambiso patransport apa maiko keshi hakuna nemaswaipi, saka nenyaya yekuti tichashaiwa keshi handioni kunge tichakwanisa kufamba. And ndiri kuona kuti ruzhinji rwenge rungori munomadhorobha semagara atati chingoita kumaruzevha, handifungi kuti kuna vanhu vachamboenda vakaona, nekuti mari hapana, keshi hakuna, yasi kuwanika.
Muzvare Pesha Chingombe vanoti vatadza kuenda kumusangano wechechi yavo nepamusana pekushaya mari yekufambisa.
Isegore rino haina kumira zvakanaka. Izvozvo tachifanira kuenda kumusangano kudefe. Handichatoindi nekuti mari yacho handina. Kubhengi kwedu kuBarclays vari kupa $50 pavhiki. Kunoti haichokwani pabhazi yacho, $50 haichokwani pachayo. Saka handizivi kuti vanoda kuti tirarame sei muno muZimbabwe. Ilife rudzi iyo yakadaiso.
Vagari vazhinji vanoti nguva yeEaster ndeyekushanyira hama neshamwari, vachifara nekurangarira mwanakomana wamwari Jesu Kristu, asi izvi hazvigoneki kana munyika vanhu vachitambura nekushayikwa kwemari. Vaota Zingoni vanoti vanga vakaronga kunoita zvirongwa zvechivanhu vachitarisirawo kundoroora mudiwa wavo kumusha kwake, asi izvi zvakundikana.
Enda ndandakaronga kuti paEaster nanchida kuzoita se nanchida kuzorora, but the problem now ndeyekuti tikada kuenda pabhengi, kuda kuenda pabhengi ndaedza FBCCBZ mara haisikwaniko, of which nandine chirongwa chodozorora paEaster. So it simply means one thing, maplans angu paEaster atoita se atokanzurika.
Vatinai Mapungure vanoti vanga vachitarisira kuti zororo iri gore rino richaita nani, nekuti pave neutongi hutsva asi hapana chashanduka.
Musiyano hapana apa. Otherwise yamunangagwa iyi hurumende itori wese pane yamugabe. Bhozi zvinhu zvedu zviri kuramba zvichingokwira, mari mumabhengi hamuna, chero kuti uiwane unosha kuti uiwanira papi. Otherwise black market ndo yadova more pronounced kudarika zvose, hakuna kana mari uko. Easter ichabhowai. Noti yegore rapera zvaidova nani taitombowanawo zvimari mari mubhengi, because nahakutorina zvachose.
Vanhu vakawanda vanga vakatarisira kuti hurumende itsva yavaEmerson Mnangagwa ichagadzisa matambudziko emari, asi kusvika pari zvino hasati zvaitika. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.